Gore rino nyika iri munzara zvikuru kunyika kwatanga tichigara tichibatsira nechikafu vanhu vane nzara vanakwanisa kukohwa mukati megore rino wemwaka wapfuura.
Ndedzipi nzvimbo dzamuri kushandirawo imi sesangano?
Isu tagara tichibata munyika yese asi tanga tichinyaya kubatsira vanhu vekwaMutare, Chimani Mani, Chipinge, Gutu, kuMasvingo, kuGweru nekuBulawayo.
Mari yekubatsira vanhu ava iri kuwanikwa here, Reverend Jatikob?
Pari zvino hatisati tava nemari, asi tiri kutarisira kuti kana mari pose yedu tamapiwa nehurumende, tinenge tave nehwaro hwokuti tigone kutsvaka nawo, nokuti vanhu vanenge vava kuzivawo nyika yese, yakuziva pasi rese, vakuziva kuti kwava kudiwa chikafu kuZimbabwe. Saka tinoimba kuti kana mari pose zvinhu zvakachinga abuda, tichagona kuve tichitsvaka mari dzokutibatsirane nemacommunities edu.
Muri kutarisira kuti munge muchipa rubatsiro rwakadii?
Gore rino tinotarisira kuti nokunzwa kwatinoita nemapartners edu vanowanzotibatsira, vanenge vanoda kutipa iri mari. Takamboipa gore rapera kuLupane, takamboita futi kuChipinge, akasiko kutanga kubatsira macommunities edu nemari. Saka vanenge vanoda kuti tiite programu iyoyo kubatsira namacommunities tichivapa mari kuti vagone kuzvitsvakira chikafu kana kuti vagone kutsvaka zvinenge zvavanenge vachida mukati memhuri dzavo.
Zvino vamwe ana baba havazogume vaenda kundari here, Reverend Jatikob?
Mukufamba kwataiita mukati menguva dzakapfuura, tainyanya kufarira kuti tigoverana naanamai vanenge vachitungamira mukati medzimhuri kutsvaka chikafu.